manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera nyamafuvhu 27 2022 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti sarudzo yebyelection kugokwe kabuyuni yafamba zvakanaka. Asi sangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti kune varairidzi vakadzidziswa neZEC kuvhotesa vakadzingwa nevamwe vakuru veZEC neZuro Maneru vachinzi nhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change. Zinara inozivisa nezvehurongwa hwekuda kukwidza zvakare mutero wekuripira pamatollgate kanove kepiri mwedzi uno. Chikwata cheZimbabwe chebhora remaoko remadzimai kana kuti netball nhasi chawana tikiti rekuenda kufainari ye-2023 World Cup mushure mekunge yarova Zambia makwikwi egadziriro rekuenda kumakwikwi epasi rose. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Komisheni inotungamira sarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti sarudzo yebyelection yanga ichitwa nhasi kutsvaga mumiriri wegokwe kabuyuni muparamende yafamba zvakanaka sezvanga zvakatarisirwa. Mutauriri weZEC vaJasper Mangwana vanoti vakwanisa kuvhura nenguva dzanga dzakatarisirwa vachitarisirwawo zvakare kuvhara nenguva dzakatarwa. VaMangwana vanoti zvabuda musarudzo zvinotarisirwa kuziviswa mangwana sezvo kuine dzimwe nzvimbo dzinogona kunonoka kufambiswa kwemagwaro ekuvhotesa nekuda kwemamiriro emigwagwa. Mugadziriro yesarudzo iyi, vatsigiri veZANU PF nevatsigiri veCitizens Coalition for Change vanga vachipomerana mhosva yekukonzera mhirizhonga. Vakwikwidzana musarudzo iyi ndava Kosteni Muguti vebato reCitizens Coalition for Change nava Spencer Chuma veZANU PF. Sarudzo iyi inoitwa kutsiva vaimbowa nhengo yeparamende vaLeonard Chikomba veZANU PF avakashaya mutsauna yemumugwagwa muna kubvumbi gore rino. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMangwana pamusoro penyaya iyi.
Sarudzo dzegokwe kabiri dzinofamba zvakanaka kutsvaka vanhu vari mumitara vachikamaro dzavo. Tavhura mapolice station dzedu ese ma7kuseni tiitatisakuvhara mapolice station dzedu ma7 Maneru. Vanhu vari kuvhota environment ii yakanaka nerunyararo kuti dzedu dziri kufamba zvakanaka ruzhinji tiona vanhu vakawanda vauya hatiiratenakuti yatinga kupai pesendeji asi taona vanhu vazhinji vachiuya tiona mabasarei kufamba zvakanaka. Asi zvive zvekare tine dzimwe nzvimbo dzine chokuita setireni yekune gokwe vamwe mapolice station ari mudzimbo dzinomokoswa mbizi asi inotarisa kuti nhasi zvichiti zvinge zvichiitika asi mangwana ngepakuna kubuda maresulti edu.
Tanzwawo kuti kune vamwe vakatrenwa neZEC kuve mapolling officer vari varairidzi vazodzingwa usiku hwadarika nevamwe vakuru veZEC vachipomerwa kuve nhengo dzebato reCCC. Ichokwadi here ichi?
Izvozvo hatisi chokwadi, isu hatina incident yaripotwa inechokuta nezvinhu izvozvo yatingada kuzivisa vanuzhinji. Asi hatinombozivisa ruzhinji kuti basa reZimbabwe Electoral Commission kudiploma maofisa yainenge yatrena iyo. Asi izvo kuti kudzingwa kwevanhu hatina shoko rakadaro.
Tanga tichiona kuti pagadziriro yesarudzo idzi kwanga kuchimboita nyaya dzemhirizhonga iko kugokwe kabuyuni, hapanawo here nyaya dzemhirizhonga pakati pemapato dzaitikawo nhasi?
Zvatataura kuti hakuna mhirizhonga yasati tanzwa. Kana kune zvakaitika kumatsire kutakamira kuti zvopiwa neZimbabwe Republic Police tigozvitarisa tigozongorora, asi isu hatina chata tichapiwa so far. Asi basa redu riri kufambira zvakadi zvakanaka, vanhu vari kukasita mafoto avo.
Mutauriri weZimbabwe Electoral Commission vaJasper Mangwana vari parunhare kugokwe kabuyuni neStudio 7. Asi sangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti ichokwadi kuti kune varairidzi vakadzidziswa neZEC kuvhotesa kana kuti mapolling officer vakadzingwa nevamwe vakuru veZEC nezuro manheru vachipomerwa mhosva yekuve nhengo dzebato rinopikisa reCCC. Tabata mutungamiri weAtuzi vaobeti masaraure kuti tinzwe zvizhinji.
Tine varairidzi vanga vakasarudzwa neZimbabwe Electoral Commission kuti varane maelections by-election iri kuitwa kukabuyunu. Vakadzingwa vachinzi havana muripo wavachazopiwa. Vakadzingwa vanonzi vanotaura ivo vachiti vakadzingwa nevanoitwa vamukwananze vaishanda nema ward elections officers vachitenderera vachidzinga vavaiti ivo vanhu vanotsigira bato reCCC. Mukatarisa macitizens aya anove maticha haana mapositions aanohodha mupatiyo yeCCC uyezve havana kumbobvira vaikambeinera. Saka zviri kutotishamisa kuti kana mumwe murayiridzi akudzingwa basa kunzi achatenderwe kuti atorana maelections nekuti ari kunze anofungidzirwa kunzi akapiwa mukana wekuvhota anovhotera CCC. Zvoreva here kuti yabanned organization nekuti mamwe maticha chero mumwoyo mavo achabvumizwe kuti atombofunga zvokuti ndikapiwa mukana wekuvhota ndingaivhotera.
Masvitsa here nyaya iyi kuZimbabwe Electoral Commission kuZEC uye kana masvitsa vari kuti nenyaya iyi?
Hongu itori kuZimbabwe Electoral Commission nekuti maofficials ari kudzinga varairidzi ava ndeveZEC. Isu chatiri kutochema nacho ndechekuti vanhu ava vanga vaine malegitimate expectations ekuti tarekurutwa tatrenwa vari kutarisira kushanda vachiwana muhoro. Rabasa reZEC kuti richipuruva maallegations avo. Dambudziko raitika nderekuti varairidzi vacho vari kutya nekuti vanenge vachitoshishidzirwa zvakare. Tiri kuzama kuti tiwane vanhu vanga vabatsire kuti vakwanise kuwana kanzili vazive kuti zvakakosha kuti kana nyaya dzakadai dzaitika vaendewo kumatare vachikumbira kodzero dzavo.
Vanga vari mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti Atuzi vaobeti masaraure vari parunare muHarare neStudio 7. Zinara yazivisa nhasi nezveurongwa hwekuda kukwidza zvakare mutero wekuripira pamatolgeti mumadhora emunyika kutanga nemuvhuro unouya ako kanenge kave kepiri mwedzi uno. Zinara ichikwidza mutero uyu mushure mekukwidza zvakare musi wa3 mwedzi uno. Mugwaro raburitswa nhasi, Zinara inoti mitero mitsva iyi ichange yakamira yakati motokari diki dzinenge dzotarisirwa kubhadhara chiuru nezana remadhora emunyika kubva pamadhora mazana masere, makombi achitarisirwa kubhadhara chiuru nezana nemazana matanhatu ane makumi mashanu kubva pachiuru nemazana maviri nemakumi mapfumbamwe emadhora emunyika. Mabhazi anotakura veruzhinji anengewo bhadhara madhora emunyika zviuru zviviri nemazana maviri, marori achibhadhara zviuru zviviri nemazana manomwe ane makumi mashanu emadhora. Magonyeti anenge obhadhara madhora zviuru zvishanu nemazana mashanu emadhora emunyika. Miripo yemadhora ekuAmerica inonzi haisi kuchinja. Mutauriri wesangano rinomirira vanofamba nemabhazi nemichovha rePassenger Association of Zimbabwe, vatafadzwa Goliath, vanoti kukwidzwa kwemitero uku kuchaomesera vanofamba nemabhazi nedzimotokari sezvo varidzi vedzimotokari nemabhazi vachingosunda mitero iyi kune vanofamba nemabhazi. Ngatinzwei vachitaura.
Danho ratanga tingatarisire izvi zvinoita kuti isuwo veruzhinji tinge tichiomerwa zvikuru nekuti chiripo ndechekuti vemabhazi nevemuchovha vanongoisa mari kuna pasenja. Zvino zvamuri kuziva kuti mari dzemuhoro idzi hadzisi kumbonyanyokwira semakwidzirwa ari kuitwa zvinhu. Kana takatarisa kukwira kwaita mutengo wematogeti,
tinoona kuti akandeke chipiri mukati memwedzi uno waAugust kukwidzwa neZinara kwemari dzematolgate vakambokwidza musi wa3 August. Chii chingadai chiri kuita kuti vakwidze vachimhanya kudai?
Maonero atiri kuita ndeyekuti vanenge vari kukwikwidza nane nemari yekunze panyaya dzereti. Ndo maonero ataita kuti vakuona kunge vasara zvikuru, vada kuti mari ingoramba ichifambidzana nemari ereti inenge iripo pamutsika mutema. Ndo maonero edu nokuti hatinyatsonzwisise chikonzero chaicho chaicho chiri kuita kuti vange vachikwidza mari dzematogeti. apo vanhu tiri kutambira mari shoma uye zvakare tikuonawo mari shoma kutenderera kwemari kuchoma zvikuru kana tichitarisa zviripo pamusika.
Tinoona kuti mari idzi dzakwidzwa mumari dzemadhora emunyika, asi kumari yekuamerica hadzina chashanduka. Pane zvingarerukirwo here mufambi?
Hapana chingarerukirwo mufambi, nekuti mari iyoyo inozongokwidzwawo zvakare kune mufambi.
Vanga vari mutauriri wesangano revanofamba nemabhazi nemichovha rePassenger Association of Zimbabwe, vatafadzwa Goliath, vari parunare muHarare neStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvinhu zvaramba zvakaita manyama yamire nerongo munzvimbo dzakapoteredza muzinda wegwenya renyuklia weZaporizhzhia Nuclear Power Plant muUkraine, apo vaferefeti vepasi rose vari kugadzirira kuongorora muzinda uyu panjodzi yekuparadzwa neRussia iye. Izvi zviri kuuya apo paita kurwiswa kutsva kwaziviswa nhasi munharaunda dzakakomberedza muzinda uyu. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo, chamunopiwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Eva Nice Munondo, avo vari kutaura ivo pamusoro pemabasa avari kuita kuedza kukurudzira vanasikana vechidiki kuti vanyorese kuvhota, uyezve kuedza kupa dzidziso yekuti vanasikana vechidiki nemadzimai vasawanikwa ivo vachishungurudzwa.
Famous students network takatanga nyaya yekukurudzira vanasikana kuti vaende kuno register kuvhota, uyezve mazuva ano kuitwa voter inspection, vaende kunotarisa mazita avo kuti akanyorwa zvakanaka here muvoters roll. Tiri kuzviita under the campaign hashtag smart girls vote, patiri kutifamba tichipa information tine anonzi meetup hubs ataka establisha kuma institutions vari kushanda nemastructures edu vari kufamba vachimobilizawo vasikana vakati wandei kuti vanoregista kuvhota, nekuti takaona sekuti vasikana nyaya dzekuvhota idzi vanenge vasinganyanya kudzifarira nenyaya yekuti dzari associated nemhirishonga yakanyanya pamakiu pavanomira paya paya vanenge vachitomhirishongwa. Saka nyaya yekuti vanoregista for my elections next year inyaya yekuti yakanaka, nenyaya yekuti iwo sem vari chikamu chemayouth anokwanisawo kuti voice rawo rinzukeri kuzoshandira zvinhu muZimbabwe.
Ko, panyaya yekushungurudzwa kwevanasikana zvii zvamuri kuita sesangano?
Isu seFemo Students Network Trust mazuva ano takanyanya kutarisa nenyaya dzemaorientation tiri kufamba kumacollege nekumaunivhesitisi kuti tichisangana nevadzidzi vechisikana vari kutanga kunodzidza zvidzidzo zvavo zvepamusoro. Saka pamaorientation ipapo tiri kuvadzidza zvakanyanya maringe nekuti zvinova nefreedom vakugara vega vahausisiri nevabereki, asi pane zvipingaidzo zvakanyanya zvichawanikwa ivo vangazvigadzirira seiko kuti vachinge vasangana nematambudziko aya vanozvifambisa sei, uyezve tichivavimbisa kuti isu tiripo pakuvabatsira pamatambudziko iwayo yakaita sesexual harassment, nekuti inyaya yachekechera zvakanyanya muzvikoro zviri kukonzera kuti mastudents asakwanisi kunge achibuda pachena kutaura nhau idzi kazhinji kana vachinge vambunyikidzwa nemalecturers. Saka tiri kuvadzidzisa nekuvapa shingiso nedzidziso zhinji yekuti kana vachinge vasangana nedambudziko rakadai ngavasanyarare.
Sei muri kudaro?
Nekuti zvatakawana mutsvakurudzo yedu pari zvino ndezvekuti vana ava vari kuzonoripota nyaya idzi patopera nguva zvizhinji yatinoti evidence iya inenge isisipo. Unoziva kuti malecturers vedu dzimwe nguva vakachenjera vanoita kuti umbowo hushaika. Saka tiri kufamba tichivadzidzisa kuti muchinge mauya kune sangano rakaita sesu eFemo Students Network riripo kumirira kodzero dzevana vasikana ivava, kuzvina vachatauri nekuti vanoona kuti chero vakataura hapana zvinoitika ende hapana kugadziswa kwenyaya iyo, nekuti hapana mutemo uri kusunga balecturers vanenge vapara mhosva idzodzo.
Zvirongwa izvi zviri kutambirwa sei?
Vana vari kuratidza kuti chirongwa izvi vari kuzvifarira zvakanyanya. Ine muchaona tichitenderera zvakanyanya kuvaunivhesiti. Tinenge tichienda kuzonodzidzisa zvidzidzo izvozvo uyezve tichinyatsovapa dzidziso yakadzika yatinoti training pachirungu iya, yokunyatsovapa zvombo kana kuti matools yokuti kana vachinge vasangana nedambudziko iroro vanozvifambisa sei uyezve vangabatsiri vamwe vavo sei kuti vaone kubatsira vanava zvinji. Nekuti tiri kuona kuti vamwe vana vakatotadza kunyora bvinzo dzavo nenyaya yekuti maticha besides nje sexual harassment vanenge vamuchaja mari dzekuti kuri kudiwa zvakati kuri kudiwa zvakati. Asi mukaona kuti vana ivava kazhinji kumaticha training institutions vana vanenge vachitobhadhara fees inenge yakanangana nemari idzodzo dzinenge dzakunzi tipe mari dzeprinting, tipe mari dzekunomaka, tipe mari dzemalessons, zvinhu zvinenge zvakatochajwa paschool fees. Saka tiri kuona kuti paita huri ipapo. Saka tiri kufamba tichidzidzisa mastudenti kuti any student anenge asangana nedambudziko iroro ngaatibate nekukurumidza.
Vakuru vezvikoro vari kutambira sei zvirongwa zvenyu?
Tiri kufara kuti vakuru vezvikoro vakavhura maoko avo zvichireva kuti vari kuda kuti tibatsirane pamwe chete kupedza dambudziko iroro riri kupinda pamalecturers. Saka ndonyaya yatiri kufamba nayo ende tiri kuona sekuti pari kupera gore ino tichienda kunogara December vachivhara vana tisharamba tiri kutaura navo kunyange vari pazororo ipapo nekuti tine maplatforms ndimawhatsapp vane vachingotaura nyaya dzichingounganiswa zvakadaro.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mfanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous iye zvino tokupai chirongwa Our Lives upenyu hwedu. Nhasi tine hurukuro nava Utolezwe Nyati vanoisa chigaro vesangano reMigrant Workers Association South Africa. Vanyati nesangano ravo vari kubatsira zvisharwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zviri kuzvipira kudzokera kumusha zvichitevera kupera kushanda kwemagwaro eZimbabwe Exemption Permit. Ngatinzwe hurukuro yataita navo.
Migrant Workers Association msangano wakaponwa kuna 2011 after ma xenophobic attacks akaitwa ikoko. And then takaita kuti tizame kuti tiorganize vanhu kuti vanhu vasa just gara vachi funga kuti zvinhu zviri kufamba mushe and then next thing voona kuti vari kuattackwa. So takazama kuti tiende kuvanhu tichiti ngati sanganisa ima resources, not only my financial resources, but my resources ari kubva kwani. Because tiri kufunga kuti vanhu ma resources pashaza. So tiri kubatsira kuti ti organize vanhu. We have got a line that says we left Zimbabwe unorganized. We cannot afford kuti ti remain unorganized. So tinofanira kuti ti organize vanhu tobatsirana. Ndiro vaza resu iyo.
Saka iye zvino muri kubatsira sei vane mazep apera kushanda?
Nyaya yemazep mukoma yakatanga kare 2010 tatiriko 2010 vamwe vedu taitichienda tichitama meetings ne Department of Home Affairs. Kwa kune mdara anonzi Gerson Muti, unfortunate akashaya. Gerson Muti was very very receptive. Kanya achichigamuchira, achichibatsira, achiona kuti zvinhu zviri kufamba mushe. Then from DZP to ZTP, vaka employa mumwe project manager. And atina kugona kuti tisangane naye. So zvese zvakaitika from 2017 until 2021 tine matambudziko okusangana nevanhu vari kutungamira Home Affairs. So nyaya yekuti vanhu havasarenyuwera mapermits and all the stuff inyaya yekuti hatina kuwana mukana wekuti tiengage Home Affairs zvakanyanya. But some of these things zvakaitika because zvinhu zvakachinda muno muSouth Africa politically. Takaona kuti maelections akaitika and ANC yakatambudzika zvakanyanya. So iko zvino tiri panyaya yekuti vanhu vanofanira kuti vadzokere kumusha or varenyuwe mapermits. And takaona kuti only 8,000 people vakarenyuwa mapermits. So iko zvino tiri kushandisa nyaya yekuti vanhu ngava uye kuoffice kwedu toita paralegal clinic where tinotaura kuti malegal implications enyaya iyi yakamira sei. Toita psychosocial support, toita mavoluntary repatriations nenyaya yekuti tiri kuita zvemasustainable projects ekuti vanhu vakadzokera kumusha vasadzoke futi kuSouth Africa.
Maprojekti api kana zvirongwa zvipi zvamuri kuvabatsira nazvo vanenge vazvipira kuenda kumusha?
Nyaya yakanyanya mukoma ndeyekuti tinota kuti vanhu vauye nemaideas avo. Tinota kuti vanhu vaone maprojects iwavo. Vanhu vanoziva kuti isi zvichashanda, isi hazvishandi. But kune maopportunities akawanda kumusha. Tine office, takavhura office kuBrewery. Last weekend tatiri kuBeitbridge tichisangana nevakoma vari kubva kuZimbabwe tichiita mameetings ikoko kuMessina. Tichitaura kuti chii chichaita kuZimbabwe. Vanhu vari kutaura nyaya dzemaprojects akafanana necontract farming. Vari kutaura zvefish farming, machicken farming, mapig farming, especially kufarming area. But isusu tiri kufunga kuti maprojects achabva kubando. Vanhu vanoziva kuti ichi chashanda. Let me give you another example. There are many machines that people can buy and produce products that can end up being exported to Zimbabwe. Not kuti vanhu vachashandisa maproducts iwayo kuZimbabwe chete, but vanogona kuva manufacture kuZimbabwe then go export.
Iye zvino mune vanhu vangani vadzokera kuZimbabwe vamabatsira?
Iko zvino mukoma tirikubatsira vanhu special people vari destitute. Tine vanhu vanobatsira vanhu ivavo, but iko zvino because mapermits grace period isati yaexpire. So people are just waiting for December. But iko zvino a lot of people are saying to us, isusu tinota kudzokera kumusha.
Muri kushandawo here nemuzinda weZimbabwe ikoko embassy pane zvamuri kuita kuti vanenge vaida kudzoka kumusha vabatsirwe?
Yeah, tine vanhu vaka approach embassy. So iko zvino vari kutaura neembassy. I think vanhu vakaona kuti maregulations acha relaxwa paborder kuti vanhu vagone kuti vatore property yavo muno muSouth Africa voendesa kumusha. So vanhu vekuembassy vakati vachabatsira kuti vanhu vadzokere kumusha. Ndakanzwa kuti kuchava neconference ichapa vanhu information about kuti chii chiri kuitika kuti vanhu vatore life zvavo from South Africa vodzokera kumusha. But takanzwa kuti embassy is willing kuti ibatsire vanhu.
Manga makateerera kuna vabuto lezwe Nyati vanoisa chigaro vesangano reMigrant Workers Association South Africa. Teererai zvakare shondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu Our Lives. Munhau dzemitambo. Chikwata cheZimbabwe chebhora remaoko remadzimai kana kuti netball nhasi chawana tikiti rekuenda kumafinari e2023 World Cup mushure mekunge charova Zambia makundano egadziriro ekuenda kumakwikwi epasi rose apera muSouth Africa nhasi. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
MaJames asimudza mufaro munyika. Mushure mekurova Zambia 59-42 nhasi masikati, ndokuwana tikiti rekuenda kumakundano e2023 World Cup ayo achaitirwa kuDurban, South Africa. Mukuita izvi, Zimbabwe yabatana neMalawi, South Africa neUganda pazvikwata zviina chanomirira Africa kumakundano epasi rese aya. Mutambi anotambira kuAustralia Joyce Takaedza ndiye svondo rese angatyanda zvibodzwa kubvira musi uyo Zimbabwe yakarova Botswana ndokuzokunda Namibia, Tanzania uye Zambia nhasi. Chiri kunakidza ndechekuti Malawi, South Africa, Uganda neZimbabwe ndizvo zvekare zvikwata zvaive kumakundano e2019 World Cup kuLiverpool, England, uko Zimbabwe yakapedza iri pachinzvimbo chechisere. Vatsikana ava vari kutarisirwa kusvika muHarare mangwana mushure mesvondo rese vari kuSouth Africa vachikwikwidza ma2023 World Cup qualifiers. Totarisa mitambo yekaso laga Premier Soccer League yatambwa nhasi. Dynamos yatadza kudimbura utungamiri hweFC Platinum iri pamusoro petafura mushure mekuita mangange 0-0 neZPC Kariba mumutambo watambirwa munyamunga stadium nhasi masikati. Chikwata chine mukurumbira ichi charamba chakasiwa nemapoints matanhatu mushure mekunge FC Platinum yacho yaitawo mangange 0-0 mukushanya kwayo kuungezi Platinum Stars. Chicken Inn iyo yanga iterao FC Platinum ne Dynamos. Yaruwa zvekare 2-1 ne Black Rhinos iyo irikuraridzwa na Stanford Sticks Mtizwa. Harare City yaitao mangange 0-0 ne Blawayo Chiefs izvo zvabudawo pamutambo wehwahwa ne Triangle. Blawayo City yarova yadha 2-0. Mimwe mitambo yePSL iri kumangwana apo Capes United iri kutarisirwa kufamba rwendo rurefu kunosangana ne Highlanders kuBaba Fields Stadium kuBlawayo. Herentals ine Tenax musi mumwe chetewo. Manika Diamonds iri kusangana ne Cranbourne Bullets kuVengere Stadium. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Yezvino tokupai hurukuro yaitwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 nemuimbi ane mukurumbira Thomas Mukanya Mafumo pamusoro pebira riri kuitwa kuLondon mangwana.
Kuchange kusingadaidzwi anonzwa kuUnited Kingdom nemusi weSvondo apo Gwenyambira rine mukurumbira Thomas Mapfumo nevamwe vakadaisa baba Shero, Alex Macheso, Toki Vibes nevamwewo vachange vari kuridza pamutambo uchaitirwa kuAthena Hall kuLeicester. Vari kuronga mutambo uyu vaJob Mugugu veFab Entertainment vanoti akandike kutanga Gwenyambira Thomas Mapfumo nemuimbi ane mukurumbira Alec Machesu weSungura vari kuwanikwa ivo vachiimba vari pamwe chete pamwezve newechidiki Toki Vibes vachibatana vari pachiitiko ichi. Regai tinzwe hurukuro yandaita naThomas Mapfumo pamusoro pechiitiko ichi.
Aiwa vanofanira vangu taisira music ka. Tine music yakawanda yatinayo isati yanzwikwa nevanhu, saka zvimwewo zvatinoona kuti zvichavafadza. Tiri kuridza kuya kunonzi kuAthena kuLeicester ndokwandiri iye zvinoizvi.
Pane mumhanzi mutsva here ungatarisirwe nevatsigiri venyu?
Vanoziva dzakare kadzataingovaimbira, izvino tine zvimwewo zvakasiyana siyana.
Kune avo vangange vasati vatenga matikiti muri kuti chii?
Aiwa tiri kukurudzira kuti ngavauye, nokuti shoo yacho ishoo yakakura. Kuna na Macheso vari kuyawo kuzoridza, nesu tinenge tiripo nevamwe mufana anonzi hanzi Toki Vibes kuita sei anoita zvemadancehalls. Saka vanhu vese ava maartisti anenge aripo vachiperforma, saka tinoona kuti ishoo ichanakidza vanhu zvikuru.
Vazhinji vanoti Mukanya ndivo vanowanzoimba nemamiriro akaita zvinhu kuZimbabwe. Mazuvano muri kuona zvakamira sei?
Hazvina kumira zvakanaka zvinhu, hazvina kumira zvakanaka kumusha kwedu. Chitori nedzimbo dzacho dzakawanda zvinhu zviri kuitika kumusha kwedu. Hazvina kumira zvakanaka zvinhu zvedu. Nyika iyi haina kumira zvakanaka. Vanhu vari kushupika ka, vanhu vari kutambudzika kumusha uku. Saka tinoda kuti tione kuti dambudziko iri rinopedzwa sei. Vanhu vakashaisa musoro pamwe chete kuti vapedze dambudziko iri, vacharamba vainaro dambudziko racho. Vanhu vanofanirwa kuisa musoro pamwe chete, vatarise, vaone, vaongorore nyaya iyi. Inyaya hombe yekuti kupedza 42 years muchiita zvamuri kuita izvi muchistruggle haisi nyore, kwete haisi nyore. Saka vanhu vakasabatana, kana tichitaura kuti kubatana kwevanhu hakusi kuti hanzi ZANPF kana kuti neCCC GTI, watotaura vanhu pachezvavo, tosiya zvemapati. Vanhu ngavabatane vazvisunungure, vakasabatana havambofa vakasununguka.
Titsenhuriraiwo karwiyo, vamwe vangati tete mavhi hamuna kumbotaura naMukanya.
Aiwa ndikwanisi kudaro. Vanhu vanofanira kungodizwa, vanondidzwa nehoistrafika.
Tinotenda Marvelous sezvo nguva yedu yapera, rikaiti botarisa musero yenhau dzanhasi. Zimbabwe Electoral Commission inoti sarudzo yeby-election kuGokwe kaBuyuni yafamba zvakanaka. Chikwata chenhabvu chenetball chemadzimai chinobudirira kuenda kumakwikwi efinari ye2023 mushure mekurova Zambia. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ndokusiya mina ntungamiri Nkomo anokuonekai. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhla ka 27 kuNcwabakazi 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, abanye ababalisi ekade bemele baphatheke kunhlelo zokuqhutshwa kokhetho lokudinga umeli wegogo eGabuyuni edalele parliamente olwenziwe namuhla babikwa baliswe ukwenza lomsebenzi yiZimbabwe Electoral Commission ibetheza icala lokusekela ibandla leTRIPC. Ugatsha olubona ngokusebenza kwemigwaqo olwezinara solukhubhule imali ebhatalwa ngabezimota abadlula entubeni zama-toll gates. Kuhlandla lokuzilibazisa sileqembo lesiya pambili collection. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi abanye ababalisi ekade bemele baphatheke kunhlelo zokuqhutshwa kokhetho lokudinga umeli wegogo eGabuyuni edalele parliamente olwenziwe namuhla. Ama-polling officers balisiwe ukwenza lomsebenzi yiZimbabwe Electoral Commission ibetheza icala lokusekela ibandla leTRIPC. Umkhokheli we-Atuzi umnumzana Obed Masaraure uthi lokhu kuyabamangalisa kakhulu ngoba kayisilo qiniso ukuthi ababalisi laba ngabebandla eliphikisayo. Uthi bayamangala njalo ukuthi izeki yayivele iphelani ababalisi laba umsebenzi nxa isijika ngosuku lokhetho ibetheza icala lokusekela iTRIPC. Isikhulumeli sezeki umnumzana Jasper Mangwana utshele iStudio 7 ukuthi lokhu kungamanga. Kodwa yathuzi ithi ngempela kwenzakele. UMangwana uthe njalo impumela yalolukhetho izakwaziswa kusasa. Isigaba segogo eGabuyuni sisele singelameli ePhalamende ngemva kokubhubha kwelunga lezanu PF umnumzana Leonard Chikomba. Ngolwesine ibandla leTRIPC lithi kube lodlakela kulumango lapho abasekeli bezanu PF abagijimise khona umholi walo umnumzana Nelson Chamisa bachaya lentatheli zindaba. Kodwa izanu PF iyakulandula lokhu njalo ithi abeTRIPC yibo abachaye amalunga ayo. Sibuze ocubungula izombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo ukuthi ulubona njani udaba lokuxotshwa kwababalisi ekade bemele babe ngama-polling officers yizek.
Mudaba olungethusiyo, siyazi sonke ukuthi masokulanda ukhetho eZimbabwe kuyaqala yona inketha abetshanje kuqala ukubana abantu bekhonje ukuthi ngabaleli bandla eliphikisayo. Kakhulu kakhulu yathola ukuthi kuyafakwa abantu ama-grip bomb ngama-polling officers, abantu abaye besazala nge-hold party positions, but abamalisi ngenxa yokuthi ngabantu abangavuswa kahle, ngabantu abangaholiswa kahle, kuyahlala kulethwa ama-allegations agenest bona. Ikanti ba innocent akwethusi lokho vele nje inhlalo yeZimbabwe.
iZimbabwe Electoral Commission yona iyakulandula ukuthi kulento enje enzakeleyo kodwa iathuzi layo ngakolunye uhlangothi iqina ngokuthi kwenzakele impela abaxotshiwa ababalisi kungaba kusenzakalani lapho
elizweni lethu kuhlala kukhonjwana ngeminwe ikakhulu uma sokubuya ekhethweni uzathola ukuthi vele uma bengababalisi ababe-affiliated be-atos uhulumeni wezimbabwe inhlanganiso ezinjengabo-atos ezikhuluma ngamalungelo ezisebenzi zibonakala njengabantu abaphikisayo so kuyabe kungethusi kule-element of truth.
Udaba lodlakela lona ulubona njani ngoba sike sabona uChamisa egijinyiswa egokwe lentathele izindaba zichaywa zilinyazwa kabuhlungu ingabanakanelwa ukuthi ngabe bandla lezanu PF lanxa nje bona bezanu PF bekulandula lokho
udlakela lophetho lwezimbabwe into engodwa njalo asiyo nto yanamhlanje sile minyaka i-42 years yethu zonke akunakhetho osonakele ezakala kungulaDlakela so akumangalisi bangaphika ye kodwa vele ungakhangela ukhetho lwezimbabwe ipolitiki yezimbabwe i-violence and kwenziwa libandla elilodwa.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo uhlaziya ezombusazwe. Ugatsha olubona ngezemigwaqo olwezinara solukhuphule imali ebhatalwa ngabezimota abadlula entubeni zama-toll gates. Limali ikhwezelwe labo ababhatala ngedola leZimbabwe kuphela. Abalezimota ezincane sebezabhatala inkulungwane elekhulu 1,100 Zimbabwean dollars. Kuthi abamakhombi babhadale inkulungwane elamakhulu ayisithupha lamashumi amahlanu 1,650 Zimbabwe dollars. Abamabhasi sebezabhadala inkulungwane ezimbili ezilamakhulu amabili 2,200 Zimbabwe dollars. Kuthi abamaroli amakhulu bona sebezabhadala inkulungwane ezinhlanu ezilamakhulu amahlanu 5,500 dollars. Sixoxele nobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU umnumzana Jafet Moyo.
Lokhu kubangelwa interbank exchange rate kumbe singathi official exchange rate ekhweziweyo phakathi kweviki nje sizobethi idola leMelika selibizela singathi 500 iZimbabwe dollar. Sinananzelela imbadalo yama-tollgate yayivele ilandela nje i-exchange rate ngokuthi kayikhweli phela imali yeMelika. Imali yeMelika i-tollgate singathi imoto ezincane kwalokho kuyi-$2. So nxa kuyikuthi ngemali yelizweni ke si-1,000 abakutshoyo balandela ke oku-announce ngama-authorities ukuthi ke i-official exchange rate isikhuphukile. Okungaba kuza kwenzakala ukuthi le ntengo ke yalokhu ke okuningi okubhadalwa ngemali yaphakathi kwelizwe sokuyalandela ke i-exchange rate yona le sizabona ke intengo zonke nje kumbe ama-services abhadalwa ngemali yaphakathi kwelizwe lawo njalo sekhuphukile. Okubuhlungu yikuthi kwenzakala lokhu ama-salaries awakhuphuki. Yikho kubuhlungu kwabaningi ke abahola imali yeZimbabwe.
Yebo, uthi intengo yezinye izinto izakhwela layo kodwa nxa siyikhangela kathesi isakhwela yini intengo mahlayana njengalokho bekusenzakala kunyanga esanda kwedlula?
Kwenzakala kutshintsha singathi angazwa ke sithi intengo kayikhuphuki ngoba phela i-exchange rate nje nxa isitshintshile akula kunye sokusende ngaphandle kokuba ke intengo ikhuphuke. Ke singakaze sibone ukwehla singathi ukwehla kwentengo yama-services kumbe ingxenye isivanga kade sikhwela ngaso izinto yiyo ebengani itshintshile esikhathini esedlulileyo intengo nxa kade ikhwela ngokuphuma kwelanga ukutshona kwelanga amalanga la adlulileyo sibone engani intengo isikhwela ngemva kwesikhathi esithize.
Umnumzana Japhet Moyo ngunobhala jikelele wenhlanganiso ye-ZCTU.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa wafuwe mbula.
Kwenze maphandleni, inkomo zibikwa seziqalisile ukucuba kwezinye indawo ezansi emaNdebeleni, lapho sokuphele khona amadlelo lamanzi. U-Albert Ncube usipha loludaba.
Izakhamizi ezixoxele Studio 7 zithi sezidlela evalweni ngoba zilakho ukuphelelwa izifuyo ngenxa yendlala. Amadamu amaningi abikwe sejile osekudala ukuthi inkomo zihambe imango emide zidinga amanzi. Amadlelo lawo asetshabalele. Isakhamuzi samadobo umnumzana Love Moncube uthi isimo sesisibi kakhulu.
Enyaka kubi phandle kuyaphela inkomo kuphela isifuyo zonke kuphele labantu. Indlala ihlasele kakhulu ebantwini. Okubuhlungu nje ukuthi akukho noma nedona yodwa le encedisa umphakathi. Amanzi emadamu akula konke nje kubi. Asila lwesikhangelayo ukuthi yasiphoselele nje lokugodwa nje lonyaka silebhadi.
Ukhansila kwa-10 eShape eGwanda South umnumzana Amon Clinic ngathi uthi inkomo sezicuba esigabeni sakhe.
Sile problem emangalisayo. Kudliwa ingqoqo zomlomo. Lonyaka asila majodo, asila lutho totally. Amanzi lawo awasekho. Amabhozi have gone dry. Amadama angikhulumi. Khuluma nje ngiyabona inkomo 102 esezifile edamu ezicubileyo.
Unathi engeze wathi ngaphandle kwezifuyo uzulu layo ubhekane nendlala embi ngoba lungekho uncedo alutholayo uhulumende.
Abantu futhi basebejwayele ukuba bayaholelwa njengenkukhu. Manje lo nyaka angazi ukuthi kuhamba njani, kuzohamba njani njengoba lo hulumende ukhanya ngani kuyamsinda, ukhanya ngani kuyamsinda ukuthi anike abantu ukudla.
Amazwi kanyathi agcizelelwe isakhamuzi esilikwe eGwanda North. Unkosikazi Phathiswa Yenkala yena othi bazabulawa indlala lonyaka xa bengasatholanga usizo oluphuthumayo.
Abantu abalokokudla lempuphu iyadura, igokokosi lithenga i-R120 iphindwe ligayisa nge-R40. Kanguthi sesuke sikhangele lokuthi ngabe uhlelo lukahulumente lolwa lokusondezela impuphu eduze liyani engathi iyathengeka, ngabe luyaphenduka, ngabe kungcono ngoba lolo social welfare la sisakwazi ukuthi salugcinani. Sesokusithi inkomo zone ekudleni bekusesengcono kodwa amanzi. Amanzi inkomo sezikhelelelwa sibili akusela manzi. Idamu selatsha kudala siyakhelelela amanzi.
Umqondiso Gatsi olubona ngokunakekelwa kwezifuyo ezansi emaNdebeleni umnumzana Enathi Mdlongwa utshele iStudio 7 ukuthi kakatholi imbiko mayelana ngokucuba kwezifuyo. Umnumzana Mkhondulelo Ndlovu ogatsha lwezokulima eMathebeleni South ukhuthaza abafuyi ukuthi beqalise ukuthengela iinkomo zabo ukudla ukuze zingabulawa yindlala. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga tsahale zansi Albert Ncube. Okwamanje siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazane. Lilami usithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa lo nkosazana Makhadi Moyo oncintisa kukhetho lokudinga ukansila kaward 16 ebulilima ekubandla le-Citizens Coalition for Change kukhetho olukhangelelwe ukuqhutshwa mhla ka-3 ngonyanga ezayo.
Ngihlala khonapha kuward 16 endatsa ikwe ngikhulele khona ngingaphansi webanda le-CCC lapho engincintisa ngikhona. Ngikhangelele ama-villages angusikisi agoqela imbuyu, imkwenda, indaza, ijombolefu, imakhwa kanye lenyambi. Ukuze ngincintise khonapho ewadini yakithi ngifisile kakhulu ukuphakamisa isigaba sakithi. Ngiloke ngisebenza ngingaphansi kwegatsha le-social welfare ngu-CCW. Ukhankaso wami uyaqhubeka nje kakuhle kakhulu lutho olunzima. Lanxa kulezinhlamba laphana lalaphana uyabonisa ukuthi ngiyisihlahla esilokudla. Umsebenzi uyaqhubeka. Lama-posters silawo akula lutho oluluhlupho.
Njengowesifazana osakhulayo, kuyini ohlangana lakho emkhankasweni wakho? Kulula yini? Abantu sebesamukela ukuthi hayi, lo wesifazana uyakhokhela, abakubandlululi.
Njengowesifazana osakhulayo, akulalutho olingitshengisa ukuthi abantu bayangibandlulula ukuthi ngikhokhele ngingowesifazana.
Kahle kahle, kuyini okusilela kakhulu ewadini yakho ofuna ukukwenzela abantu? Kumbe ukuthi kuhlafunwe ecouncil.
Izinto engizikhangeleleyo manje kuwadi yethu yiclinic. Idombolefu yiyo yodwa engela clinic manje ebulilima. Silohlupho lwe-network, sisemuva kakhulu sisebenzisa amagagasi aseBotswana. Sibuye sibe lohlupho lwezinyamazana zeganga. Siyalima kakhulu kodwa kasivuni, siqedelwa zinyamazana zeganga. Sibe sifisile ukuthi iCampfire ibone ukuthi siphilisana njani manje lalezi nyamazana. Ikanti lekuthengisweni kwendlovu sithole ukuthuthukiswa njengesigaba. Silohlupho njalo lwamanzi kwamanye ama-villages ethu. Awala migodi. Ikanti le migodi ezinye izinsimbi sezibolile. Umgwaqo wakithi lawo silohlupho lwawo ngamagodigodi. Ngiyafisa ukuthi ngabe uyalungisiswa.
Amathuba akho okunqoba kulolu khetho uwabona enjani? Sesibona ukuthi uncintisana lamanye amabandla ehlukeneyo. Abantu beza ngobuningi emhlanganweni oyiqhubayo.
Amathuba okuthi nginqobe ngiwabona ephezulu kakhulu. Indawana zonke esengikhankasekizo nginanzelela ukuthi abazali bayangithakazelela. Okungitshengisela ukuthi kungenzeka ngiwine lanxa sibanengi. Kumuli bazwanzi. Ndokumbila kuti mundihale ndilimwana wenyu nedzi 3 dza September kudzina ndinomumilamo kansili muntutu wakankwedu kuti ndikudze ntutu wakankwedu ndilimwana wenyu. Ndokumbula kuti amandihala nehuva lakafanila togala pasi tikabonesana kuti tingailimidza chini wadi yedu kudzeti huane dzishe dzose dzekansili dzakafanila wadi. Ndoboka vazvai.
Leyo bekuyingxoxo lo Nkosazana Makhadi Moyo oncintisa kukhetho lokudinga ukansila kaward 16 ebulilima ekubandla le-CCC kukhetho olukhangelelwe ukuqhutshwa mhlaka 3 kunyanga ezayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo olufanayo oluphathelane labesifazane lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile singene kuhlelo liphuma lendaba.
Lingalitshona njani izulukandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami ngoChris Gande. Lamhlanje uhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Stanley Torima ukansida wedede.
Wokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Salibonani mahlabezulu.
Ungasitshela mnumzana ukuthi udubo esizwa kuthiwa lilalo olwesikolo luhamba njani?
Isikolo lesi sithwa yiSeroy Welengs Primary School. Sayakhwa isikhathi samakhiwa. Sasinjonge ukufundisa abantwana bamakhiwa kuphela. Le enrollment from grade 1 up to grade 4. Babezachedisa grade 5, 6 and 7 besesekobulawayo. Uhulumende wethu wathi ngokuthatha uzibuse then wathatha isikolo leseroy. Kathesi sile enrollment ye ECDA up to grade 7. Abantwana bonke isikolo sona lesi bayi 218. Pati kulezi nje ezokufundela ezingu-4 kuphela ngesingisi 4 classrooms. Abantwana abaningi bayafundela phandle kuhlanganisela yona i-ECD yangkhona bayafundela phandle. Ama-grade 5 afundela phandle. Abantwana abaningi bafundela phandle. Isikhathi sezulu kuyabe sokunzima.
Manje ubusithi kwenziweni?
Kade kuyisicelo esigabeni lesi esewange district ukuthi ukuthi bencedise isikolo leseroy at least kuyafunakala about 2x3 classroom blocks ukwenzela ukuthi abantwana beyenelise ukuthola indawo izindlu zokufundela ezikwanileyo. Lokhu ngiyakucela ama-stakeholders wonke kuwange district ahlanganisa bowange colliery amaChina agcwele ekugebheni amalahla laphana ewange. Labanye bonke bangakwanisa ukuthi besincedise bomakhomo bonke laba. Siyacela sibili ukuthi bephathise enxa yokuthi upresident uyakhuluma ukuthi akulandawo kumbe umuntu omele ukuthi esalele emuva. Indawo le yedede especially isikolo sona leseroy Welengs Primary School sisalele emuva kakhulu. Akusake kube lesakhiwo evasinzi uhulumende take over isikolo sona lesi. Siyacela sibili ukuthi besincedise le building material ezakhamizi zedede zizinikele ukuprovider ilabor ukusebenza isikolo sona lesi ukuthi izindlu lezi zokufundela zibe khona. Abazali bazimisele ukuthi bazaprovide labor, they will do everything. Basadinga okunye okuyizinto lakho okuthi even laba engibacela ukuthi besincedise bazathola labo okunye kuyabe sokubuthaniswe labazali. Ngiyacela kakhulu ukuthi at least wange district sifake amakhanda ndawonye sizame ukuthi siyakhele abantwana besikola izindlu zokufundela. Siyakwanisa ukuthi futhi sicele even iZimbabwe Defence Forces siyawabona bayayakha kwezinye izikolo, bayayakha kwezinye indawo. Wakathesi ngiyacela nje even uminister u-Evelyn Ndlovu nxa elalele uminister we-primary and secondary education ukuthi hayi even lingaziwuyela lizabona ukuthi isikolo lesi sisemuva too behind kakhulu. Thina njengamakhanselas mina nekhansela yithi esibona izinto ziyayo ziku-ground sothi sili ilihlo singamehlo enyu so lingazwa sesikhuluma umumuya ungarayithanga even nxa lingafika esikolo sangona siphi isikhathi lizabona ukuthi abantwana bathwele nzima. Abantwana bathwele nzima kakhulu, akhula kuphonguba nje isikolo lebizo. Abantwana inhlanhla nje kuphela bengalunywa lezinyoka ezinye indawo lapha abafundela khona. Hayi, kuyazwisa usizi. Ngiyacela uhulumende ukuthi engenele especially ekuyakheni izindlu zokufundela. Kulaba balisi bangu-9 ababalisi bona laba baminyene lapha bahlezi khona lako akula futhi lezindlu zokugcina amatishara. So hayi, isikolo esifuna ukuthi abantu basebenzele ndawonye ukuthi isikolo lesi size sibe yisikolo because okwakathesi ayisosikolo esigcweleyo. ECD up to grade 7 kukule 4 ama-classrooms kwele ukuthi lesi size lapha edethe. Ngiyabonga.
Lo ke bekungumnumzana Stanley Dorima, ukansila wedede, ebesixoxelayo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Dande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilani.
Siyabonga Chris. Kwa Kweze midlalo iqembu elimela iZimbabwe emdlalweni webhola lokuqanka iNetball seliphumelele ukuyadlala kumncintiswano weWorld Cup ngomnyaka ozayo ngemva kokunqoba eZambia nge-59-41 emdlalweni oqhutshelwe kweleSouth Africa. Impumela yemidlalo yeKasilaga Premier Soccer League edlalwe lamhlanje yona imikanje. Black Rhinos 2 Chigenin 1, Ngezi Platinum 0 FC Platinum 0, Harare City 0 Bulawayo Chiefs 0, Bulawayo City 2 Yada 0, Wawa 0 Triangle 0. Sizigqibe ngodaba lokuzilibazisa sihamba leqembu lesiyaphambili Collection liphethe ama single alo amathathu. Iqembu elisacathulayo mpela nanku alikabi lehlalade elipheleleyo. Nangu umholi walo uDecent Ispanda.
Ekhaya mina ngisecholojo. Umusic lo werumba kahle kahle ngiqale 2020. La kungokuqala ngangumuntu ngithi ngifuna ukuzama mbone ukuthi kahle kahle ngayikhona yini lento. Qualify yini kuyenza lento manje ngokuya ngokuya ngabona ukuthi hayi labantu ama comment abantu badaye mfana awuzami kuyisigi elifuli sike sibone ukuthi kukhona yena kubuyayo yini so lami ngase ngiyazama ngikhona okuncane ukuthi hayi ngisondele abantu nami ngizame khona ukukhona esakwenzayo okuncane.
Amasingo aleli qembu abalisa ethi injabulo Xola Moya Wami kanye lale elisanda kuyethula ethi umuntu omnyama uyinkinga.
Uzima madoda impilo lezi zisiphilayo uzothola umuntu esathileka nje ukusiza umntakanina.
Abangathanda ukuxhumana lani balithola njani?
Inombolo zethu ezitholakala kizo lezi ze-South Africa zithi zona 078-2323-545 078-2323-545 yikho lapha esixhumana khona esitholakala khona. Umuntu ma ngabe like ukhona ofunayo ekhona ukudinga la ku-YouTube ikazeli khona yathi Decent Ispanda and siyaphambili Collection sikhona la ku-YouTube satholakala laphoya.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Abalandeli embatshiyela khona ngiyabatshela ukuthi siyaphambili Collection kukhona esibhizi ngakho nje siyarekhoda manje full album elesihloko esithi Isigqila Sothando engicabanga ukuthi yiyo ke esizabe kumlando ebantwini ukuthi hayi isiyaphambili Collection yona ibaphatheleni. Ngiyathanda ukukutsho ukuthi abantu besupport kakhulu esakufuna kakhulu lothando lwabantu besinikeza amandla besigqugquzele lapho esilahleka khona bekwazi ukusibonisa lapho esiyabe sihamba khona.
Uphuma ke enkundleni uDecent Ispanda leqembu lakhe lesiyaphambili Collection ngale ingoma yetha. Abafana besiyaphambili Collection behlabela ke kamnandi lapho besiqibela uhlelo lwethu. nanzi ebezihamba phambili. Abanye ababalisi ekade bemele baphatheke kunhlelo zokuqhutshwa kokhetho lokudinga umeli wegogo ekabuyuni yephalamende olwenziwe namuhla baliswe ukwenza lo msebenzi yiZimbabwe Electoral Commission ibethesa icala lokusekela ibandla le-TRCC. Ugatsha olubona ngokusebenza kwemigwaqo lwezinara solukhuphule impatalo yentuba zama-toll gates. Kwanele olivalelisayo nguntungamili Nkomo Lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.